Mutungamiriri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vati vashandi vezveutano vakawanda vacho vasati vawana mari dzekubatwa nechirwere cheCOVID-19 vari pabasa, kunyange hazvo vava nenguva yakareba vanyorera kuti vawane mari idzi. VaDongo vati nhengo dzavo dzinenge dzichida mari ibva dzinenge dzichirwara kuitira kuti dzikwanise kutenga zvikwanisiro.
Inofanira kunge ichitarisine kukasira kubhadhara mari idzodzo, nekuti mukatarisa mari dzecompensation imari dzekuti dzinofanira kutobhadharwa munhu paanonga achiri kutorwara paya, paanoenda kuisolation paya 14 days. Ndo nguva yaanonyanya kuda mari yekuti abatsirike. Takatarisana nemari dzavanofambira kuti ishoma, saka anonga aitoda mari yekuti akwanise kutenga mushonga chaidzo chaidzo dzekuzvibhedhlera, kutenga chikafu chaicho chaicho, sezvo anonga asingafaniri kubuda achienda kumashopu. Saka anofanira kunge achikwanisa kuti atotenga chikafu chake chinomukwanirawo 14 days dzigare mumba, uye nekukwanisawo kunge achitenga mahome remedies atiotaura nezvavaya ana jinja ana lemon, zvinova zviri kushandiswa kuedza kurwisa denda recovid-19. Saka mari idzi hadzisi kuuya nenguva, hadzisi kuuya sekutarisira kwatinoita. Zvinova izvo zvinoita kuti vashandi vavo dzimotivhetedi vashandi.
VaDongo vatiwo mamiriyoni makumi manomwe nemashanu emadhora kana kuti 75 million anonzi akasendekwa parutivi kuitira kuti mari ibhadhare vashandi vezveutano vanobatwa necovid-19 haikwani, sezvo vakabatwa necovid-19 vadarika zviuru zvina.
Uyezve takatarisa mari yavari kuvane zvaya 75 million haisi kukwana kutobhadhara already submitted forms dziri kusvika kuma4000. Haifani kutinga vabhadhara vakatotesta positive. Tisikatarisi vari kutotesta positive izvozvi mu3rd wave, titaane vakawanda zvakare vari kutesta positive vanova varinonga vechitotarisira kunge.
Imwe nhengo yeZimbabwe Hospital Doctors Association CHDA vaPrince Butau avo vakabatwa necovid-19 gore rapera vaudza Studio 7 kuti vakazowana mari muna kurume gore rino, kunyange vakange vanyorera mari gore rapera. Asi vaButau vati hurumende inofanirwa kunge ichipa mari kweupenyu hwese munhu anobatwa necovid-19 ari pabasa.
COVID, you don't know the movie. I think you mean basically what I thought the government is compensating me for life. Because now I have something that is an occupational hazard. Changing us with news of it.
Mumwe mukota asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti kunyange hazvo akabatwa nechirwere ichi kutanga kwegore rino haasati awana mari, kunyange hazvo akanyora mapepa anodiwa.
Apa mari yatiri kuhora itombokwani kana kurapiwa kana kutongoona dokta chaiko haikwani. Watimokuzoti kurapiwa kwacho unewani, ndakatozopesera ndotokwereta kukwereta kune hama dzangu.
Panyaya yekutyisidzirwa nehurumende kuti vasina kubayiwa nhomba vachanyimwa mari dziri kupiwa vashandi vese vezveutano secovid-19 allowance, vaDongo vati zvakaipa zvikuru kumanikidza vanhu kubayiwa nhomba.
Kukuedza kumanikidza mahealth workers, danho iroro harina kumira zvakanaka, nekuti tikatarisa vashandi nyaya yekuvaccinatewa involuntary isarudzo yako munhu, ndo zvakatarwa nehurumende. Saka kana hurumende yakuzochinja mutemo yekuti kana usina kuvaccinatewa upi mari, vakuedza kuita armed fist kana kuti kukohesa mahealth workers.
VaButau vati mari inoita zviuru zvitanhatu nemazana maviri emaRTGS iri kupiwa secovid-19 allowances ishoma zvakanyanya. Vatiwo hurumende inofanirwa kugara pasi nevashandi vezveutano yotaurirana navo pamusoro pekubayiwa nhomba
yeCOVID-19.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuHealth Services Board, asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau nemusi wechipiri kuti hurumende iri kubhadhara mushandi anenge abatwa necovid-19 ari pabasa mari inotangira pamazana 600 emadhora ekuAmerica kusvika pachiuru chimwe chete chemadhora ekuAmerica. pamusoro pezvo mushandi wezveutano anopiwa zviuru zvitanhatu nemazana maviri emaRTGS semari yekubatsirikana munguva yeCOVID-19. Vakatiwo Health Services Board yainge yabhadhara vashandi mazana mana nemakumi matatu nevaviri pavashandi vezveutano zviuru zvina nemazana mana ane makumi mana nevana vakanyorera kuwana mari iyi. Amai Mutsvangwa vakati mari yakaiswa parutivi nehurumende haikwani kubhadhara vashandi vose vakabatwa necovid-19, vakati zvinoda kuti hurumende iwedzere mari iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.